vatsvangirai vakasainirana chibvumirano chemushandira pamwe neMDC inotungamirwa navawash mencuve People's Democratic Party inotungamirwa navatendai biti Transform Zimbabwe inotungamirwa navajacob ngarivhume bato reMCD rinotungamirwa navamathias guchutu bato rezimbabwe people first rinotungamirwa navaagripa mutambara pamwe nezanu ndonga mapato aya akasarudza vatsvangirai kuti vave ivo vachakwikwidza navarobert mugabe vakamirira mubatanidzwa uri kudaidzwa kuti MDC alliance uyu vachitaura pamusangano uyu uyo wakapindwa nezviuru zvevatsigiri vebato iri pamwe nevatsigiri vemamwe mapato aya wakaitirwa muzimbabwe grounds musha wehighfield vatsvangirai vakati kubatana kwavakaita nemamwe mapato kunovapa mukana wakakura wekukunda musarudzo sezvo vachiti chara chimwe hachitswanye inda vakaenderera mberi vachiti kuumbwa kwemubatanidzwa uyu hakunzi kwekupanana zvigaro chete asi kuti vaedze kupedza matambudziko akatarisana neveruzhinji munyika
zivai kuti siti iyoyo ndeye vana vezimbabwe kwete yako ani muri kuzvinzwa ehe ndiri kuoda kuti bvise mweya sometimes satani anongouyawo owana pokupinda napo isusu kuno takazodai ndotoseka zvangu kuti vatsa vetsamba muroyi kuukurwa nembwa musi waanotanga kunoroya ko objective yatinayo inobatira kubatisa kubatsira munhu wese hausi kuiona nyika inoyaurawa uri kuzviona wese so how do we extricate ourselves from that kind of quagmire tinozvisumudza sei tinozvisumudza chete pakutanga zvataita izvi
vamutambara vakatiwo vanoziva chikiribidi chese chaiitwa nezanupf musarudzo dzapfuura zvekuti zanupf haina mukana wekukunda musarudzo dzegore rinouya
muvengi watakatarisana naye tinomuziva nokuti isu vamwe takamhenge tiriko tinoziva kushata kwake zvazonyanya kuti akawana mukadzi asina rukudzo asingakwanisi kudzora murume wake saka zvinhu zvinoramba zvichiinda zvakadaro zvinoda kuti isu vezimbabwe tibatane kuti tikwanise kubvisa the monsters that we created vari kuda kuronga dynasty kuti kana vamugabe vatinge vazobva kuchapinda mukadzi wacho kana zanupf ichida grace sapurezidend wayo ngavamuite hazvizi zvedu izvi asi kana kwakuuya kuti purezidendi wenyika yezimbabwe vanhu vezimbabwe ngavazvirambe
vancuve vakatiwo kubatana kwavakaita kwavapa mukana wekudzokera kunopedzisa basa ravakavamba navatsvangirai muna 1999 pakaumbwa MDC vakatora mukana uyu kukumbira ruregerero kuruzhinji rwezimbabwe nekumbopatsanurana kwavakaita navatsvangirai
takabvumirana on the 5 priority issues kuwomen's bureau in 1999 we are going back to those 5 priorities leadership yezctu yakati they will write the manifesto for us but manifesto yacho takainyora in 1999 zvakaitika is that we diverted from that agenda for change we made mistakes along the way and we must admit before you today and say we are sorry for those mistakes that we made chenja maitiro kutola izenzo we are here today to correct those mistakes we have defeated mugabe before and we are going to defeat him again next day
zvichakadai vabiti vakati upfumi hwenyika hwaenda kumawere zvekuti zvave kutoda zvekuita gariraneko tisangane kuti ruzhinji rwezimbabwe ruwane pundutso
candidate in every position so that our people can have another chance again pandakamira pano 79% of our people are surviving on less than 35 cents a day vanhu vazhinji vari kurarama neinonzi tsaona pandakamira pano 91% of our people are unemployed pandakamira pano tine 3 generations of Zimbabweans dzisati dzambobayirwa chitupa nemurungu so we have got a national crisis we have got a crisis of a failed economy we have got a leadership crisis We've got a crisis of a civil war in the state. We've got a crisis of the broken down social service. So we as opposition, we as members of this alliance are saying we are creating this narrative, a narrative to give our people hope, a narrative to give our people another chance, a narrative to complete what we started in 1999.
Vangari fume, vakati orwende runo havasi kuzopa ZANU-PF mukana wokubirira musarudzo, vachiti vachagara panzvimbo dzose dzinenge dzavhoterwa, kudzamara zvinenge zvabuda musarudzo zvaziviswa.
First and foremost, what we've done as opposition leaders, we came together, takauya pamwe chete, tikabatana kurwira electoral reform. Takanzwisa kuti Mugabe unobira election through in an even electoral playing field. Saka takaurirana kuti nyika ino mukanyatiza mese pakasara vamugabe tomboti kana neni kana naatsvangirai vakaende kuelection vari two overengwa munobva manzwa kuti mugabe munzwa kutaura kuti asara naye one mugabe four kuti vamwe vacho vabvekupia nekuti munhu anobira zvake chi election
vatsvangirai vakatiwo mamwe mapato asina kupinda muchibvumirano ichi achine mukana wokuita izvi pamberi pesarudzo akafanobata chigaro chemunyori mubato renational people's party riri kufanotungamirirwa namai joyce mujuru vagift nyandoro vanoti havana kuenda kuchiitiko ichi sezvo vachiti vakanga vasina kukokwa vanyandoro vanoti zvisinei bato ravo richaramba richiita nhaurirano nemdct dzekumba mubatanidzwa wakasimba pamberi pesarudzo zvichakadai mumwe mugari wemuharare muzvare clarence mabika vanoti mapato ose asina kupinda mumubatanidzwa wemdc alliance anofanira kuti abatane navatsvangirai nevamwe vavo kweta kuita chinya chegurwe
munoona isusu kasevana vachizvarwa chezimbabwe tinoda kuti mapato aya anopikisana aya abatane mai mujuru natsvangirai ndavabatane kuitira kuti vakundewo mugabe pamaelection ari kuteera aya because zvanyanya mhani izvi zviri kuitika isusu tiri kuda kuti nyika yedu ibudirire enderere mberi
mapato akaumba mubatanidzwa wemdc alliance aya anoti kwasara kuti vagare pasi vogadzira hwaro hwekuti votsvaga sei rutsigiro pamwe nenhengo dzichakwikwidza dzakamirira mubatanidzwa uyu ndakamirira studio 7 muharare ndini thomas chiri pasi